Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikumi 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varairidzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende mumapoka akawanda vanonzi vave kuronga kukanda mapadza pasi vachinyunyuta pamusoro pemihoro yavo iyo yavanoti haina chaichatenga. Varairidzi vepachikoro chepamusorosoro cheMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Varairidzi ava vanoti mihoro yavo yadonha zvekuenzana nemadhora mazana maviri emari yekuAmerica vachiti haina chaichaita. Vashandi vepachikoro chikuru chemunyika cheUniversity of Zimbabwe vanonzi vari kuchemawo vachiti vanoda rubatsiro rwekupekugara zvekudya pamwe nehuni kuti vakwanise kurarama zuva nezuva sezvo zvinhu zvisingavaitire zvakanaka. Varairidzi vesangano reATUS pamwe nevashandi vemuzvipatara zvehurumende vakatotangawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kutangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti chiri kurwadza vashandi ndechekuti hurumende iri kuramba ichiita sepasina zviri kuitika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think dambudziko ranetsa hurumende kuda kuvanda nechigunu. Hurumende inofanira kuti igare pasi nevashandi ichitaura chokwadi kuti zvinhu zvingaenderera mberi sei. Ende zvinhu zvinodawo kuti munyika muve nerunyararo, muve nedialogue. Ndo zvingapa kuti zvinhu zviende mberi nokuti mari dzavashandi dzakarohwa neinflation dzasvika pane yatinoti starvation wages. Hadzikwani kana kuti dzilaste zvadzo one day. Kuvarairidzi in particular mari yavo yakukwana kuti vaende kubasa zuva rimwe chete. Asi dambudziko ranetsa ndokuti maisekainzenza vanova gurukota rehurumende vanotori kuGeneva hezvo vachitoramba kuti mari inotambisa vashandi vehurumende imari inokwana. Saka dambudziko ratava naro idambudziko redenial kana dambudziko rokumaneja crisis pane kuti vanhu vagare pasi vataurira nechokwadi. Saka hationi vashandi vehurumende vachikwanisa kuramba vachienda mberi. Vhiki rinouya tiri kutopinda pagiya redzvuku chairo nokuti vashandi vehurumende varairidzi vatotaurira naizvozvi maorganization akawanda kuti varairidzi varamwe mabasa. Saka vhiki rinouya tichaona muzvikoro musina zvavo varairidzi. Mauniversities, macolleges, maschools akungoenda pane yatinoti stand still. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Takanga takanzwawo hurumende ichinzi yakakuvimbisa yekuti muchapiwa mari muna June uno. Takazonzwawo gurukota rezveupfumi vaMutuli Ncube vachinziwo vari kuti aiwa hakuna chivimbiso chakadaro. Pane zvamati mazonzwa here zvitsva?
Hapana chitsva chatanzwa, but ndodambudziko rinonetsera kuti unohwanda kuti ihurumende imwe chete here inokangamwa chazuro nehope. Vakataura kuti by June mari inofanira kunge yawedzero yavashandi. astonga finance minister wanoa iyo kuno bambari wa charota hakuna mariri kuya kandewa kutamba na madaka kufasina mbura ene chota kuona na magara pako ya mbukari wizino kuti asinga pezi nguwa edi chingonzi tighten your belt vango wakita loosen your belt
asi chikuru chiri ushoropodzwa wo nevamwe vazhou inyaya kunzi vashandi vehurumende zvikuru varairidzi muri kukundikana kutaura nezuri rimwe chete munoti
hatikundikani dambudziko riripo ndokuti hurumende inozva kuti inotadza inoinvesta pakucreata mamwe maorganization anoti kana tada kuenda kustrike ziradzeso kuti tiri kukundikana hapana chinobuda kana hurumende isinganegosheti pachokwadi hurumende inofanira kunegoshera navashandi vehurumende ichishandisa section 65 inotaridza kuti tinoita anonzi mabinding negotiation ende manegotiation anofanira kuita matatited rokutanga tiexchange mapositioni papers toita mamwe maviri tobva tareacha agreement asi hurumende haina time frame yenegotiation ndiyo zvekare inoinvesta kupa vamwe mari kudistepa urongwa hwakanaka hwekuti sevashandi vehurumende tiwane mari saka handifungi kuti varayiridzi navamwe vashandi vehurumende havana kubatana asi kuti hurumende isina mari ndo inoinvesta pakuti icreate mamwe maorganization anopa kuti tione sekuti hatina kubatana asi urombo nzara zvichatibatanidza kurwisana nehurumende unova muvengi wedu
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavashira zvou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 sangano regrain millers association rinoti richiri kuenderera mberi nekuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvunhu zvavari kuvatengesera zvakaita semupunga chingwa uye chibage izvi zvinotevera kukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwemari yemarTGS nhasi zvinonzi dhora rekuamerica range rava kutengwa nemadhora 10 emarTGS zviri kupa kuti vemabhizimisi vade kuwedzera mitengo yezvinhu kuti vawane chouviri mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata mutauriri wegrain millers association of zimbabwe vagarikai chaunza
ichokwadi chirongwa chedu chevanhu vari kuongorora mitengo chiri kuendera mberi kwandiri kuita nemipari zvinhu ndadzoka zvekare kuvulawayo ndiri muguta reulawayo kwatanga tichipinda pagraund nevatori venhau this time vachivaratidza vachionawo kuti zvechokwadi mapurise monitors ari kupinda achitarisa mitengo yezvinhu zvakaita seupfu salt rice pamwe chete neflower zvatinogadzira chirongwa ichiri kufamba zvakanaka ndivo tave musondo rechipiri kune mamwe madhorobha kwarari tatopinda musondo rechitatu tiri kutarisira kusondo rinouya tichazenge tichicompila ripoti yakazara tichikuzivisa inyika yese kuti ndezvipi zvatasangana nazvo asi pane zvinhu tiri kuona kuti vezvitoro vatakawirirana navo mitengo yatakawirirana nayo pano neapo vari kuedza kutevedzera
asi pane vamwe here vambobatwa vachiwedzera mitengo iyi zvamusina kuwirirana navo
semetaura ndaita kuti maprice monitors vedu paari pagraund vari kukombaira maripots vachizouya navo kuhead office kuhead office ndokwatichazenge takunyatsotsanangura tichinyatsodongonodza tochiona kuti zvabuda ndezvipi ndopatichakwanisa kunge tizokupai wandu kana kuti udzamu hwezvatinonge tasangana nazvo zvatasangana zvasanganikwa nazvo nemaprize monitors edu pari zvino handikwanisi kuti nditi ndichauri kuti pane vataona here vari kuchaja zviri kunze kwemwero kana kutingati asi generally kufamba kwataita nhasi ndopatatanga kutopinda tisina vatori venhau vaonawo zviri kuitika mutoro asi pataona nhasi mumulawayo patati vatori venhau aiwa vazhinji vemavezvitoroiri vanonge vari kuendera nezvatakawirana navo
muchatora matanho api kune vanenge vabatwa vachiwedzera mutengo zvamusina kuwirira navo
sekutaura kwatakamboita tichitanga chirongwa chizvo isu zvatichaita ndezvekuti vezvitoro tikaona vachinge vachichaja mitengo yatisinange takawirana navo tinodzoka zvekare kusangana nevamirira takasainirana naro memorandum of understanding re Confederation of Zimbabwe Industries. Tovati una inengo zingi zingina nini ingaru kushaja na sengi taura na iyo tova chanzo tovu ita sisi ni wanu wao asi isu za chaita wakusa sema milaz pane isu za tuku monitors tuku kwa nisa kumutia no yota wana watu ufuwa taka watu unu uite maria kati kushaja na maria unuda tichazo misa kwa hapa isu za tuku gazira isu zundu zirango za tuku kwa nisa kuwapa isu isema milazi. Kana kuruku tabata o vedu nengu zedu mamilazi angelunga chitenge sirao vesture wao ni mari ya sinonge taka yao irana tunuwa kata kutu milazi njita kublacklista atisha kukua nita haku nila samba kana GMB kutusa kwa nsiku wana chibake chikutu mkuru chikaira ushinji.
Mubunze kupezisira tulikunzwa kuti company yellow balls kublawayo kwa muru kwa ya varwa icho kwa diri mambunze kwa wani mashokwa
andi na kungenda sangana na uma shukuli mwa kufara kuhima beka simtara wanaita ima beka wani sangano nila ndunga andi ndunga wata wani uta wana wazaka nyanya ni watu ule nao ndunga mkakonza kuwa bata wani kuna kutana mkurele kuti zukufamba sikuwa asija tundra wazisa njikuti flower ya ui ni wiki ya uya ilikuwa ya kutanga sundu loya change chona wiki chipina yunda kukuti mawagonzi inarazeti kutuara kwa ndiru kutai zezi ichipata pata kutoloda witi kutuenge chiuya kuno kusaka mshawana wa flower ichinge situ andei mkustoro pangujipi niku mabeka change chwa supply.
Mutauririwe Grain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vange variparu nare kublawayo. Nasi china chikumi 20 nyika zhinji pasi rose dziri kucherechedza zuva revapoteri. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri buSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutori wedu wenhaumo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kwerwoko.
Kanga tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopotera vari kubatwa zvakanaka hatigone kudaro chero zvetinge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzvare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Organization yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuyanzaniso muSouth Africa pane vari paupoteri vari kunetseka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava mavhinga vachitiwo zuva rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndanchikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurevitsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapemits, vakwanisa kutorawo maasilam ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyangwe mapemits nyangwe maasilam. Saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva zuva ratinoremekedza Voice of Zimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira ku Southern African Development Community, African Union ne United Nations pachayo ndocho veneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vamandla Madumise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamirioni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviruma pepanau anasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemukuru wekambani yeNational Pharmaceuticals vaNewman Madzikwa, avo vakatongerwa mwedzi gumi nemina mujere mushure mukuwanikwa vaine mhosva yekukwidza mitengo yemishonga madiro. Izvi zvinonzi zvakaisa ruzhinji rwevanhu pangozi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekushaya kumiriri wemangwe muparamende vaObedhingwa Mguni, avo vakashayikira kuWest End Clinic muHarare. Daily News mune nyaya inoti hurumende iri kunetseka nokuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, zvinonzi iri kuedza kuvanyengetedza kuti vasaramwa mabasa. MuDaily News mekare mapurisa anonzi ari kushamiswa neuwandu hwevanhu vari kupondana pamusoro penyaya diki dzinogona kugadziriswa murunyararo. MuNewsday mutongi mudare redzimhosva Justice Tawanda Chitapi vashora zvikuru kambani yeZimbabwe Power Company pamusoro pekutadza kuwirirana nekambani yeIntertrack Zimbabwe inotungamirwa navaWicknell Chivayo. Boboto pakati pavo rave nemakore mana risina kugadziriswa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenjura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazorazi, nyika yedu yeZimbabwe kutungamirirwa nebofu Mnangagwa havana chari kuronga. Vangati kubvisa masanction kuAmerica kubhadhara makambani maviri mari miriyoni miriyoni pagore. Mari chechibvepi yaanobhadhara iyo nyika isina mari? Masanction anobviswa ndechii akaita? Kureva kuvitwa vanhu, vanhu vakarwa nemasoja, vatumira masoja kuvauraya vanhu, zvese izvo zvavazvione vanoti kuchora kwedzero dzevanhu unoti masankini ari kukonzera izvozvo. Pane vana masankini uori ndouri mangu vatanga vabvisa uori nekodzero dzevanhu dzavari kumbunyikidza kuti masankini ngaaitwe marisankini kwavari ivo varotadza kuchikora ngaabve pachigaro. Haasi kukwanisa kutonga vanhu kana kutungamirira nyika, haasi kukwanisa kuitwa sabwe chaizvo, haasi kutoita, haasi kukwanisa, haana chaanokwanisa.
Mangwana nakanaka vashamari veStudio 7 vesina na mukomata unokahwandira na Blessing Zulu najonga kandemiri. Ndoda kutaurai pamhaka nemara neZimbabwe kumira kushata kwakaita upfumi hwenyika neeconomic yacho zvese. Matambudziko anoda kuti agadziriswe zvakanyanya nekuti pari zvino takutoneseka neiyo nyaya yemagetsi kunyika, zvekutoti kune vanotozviitirawo mabhizinesi avo izvo zvinawo vakutambudzika zvisingaiti. Saka tinokumbira kuti hei dai vakuru venyika ava vaigona kumbogadzisa zvinhu kuti vagona kuita mubatira umwe, vasaite mazvake mazvake ndapota, nekutiwo anonge adyiwawo zviya zviya agone kudini kubvawo pachigaro ndokuti zvinhu zvigone kuendeke mune zvakanaka. Eya, tinotenda mune zvese zvaanotiitira ya kuti hei kwetinotogara kwedu kuchipingo uko. zvigayo zvacho vanhu vakutoenda kutonokora upfu pakuti magetsi anotoenda apa chibage chinonga chitori mukati mumagwere mwechigayo mwacho mukati imomo manje yeizi vamwe vanogona kutoti pane vanonga vatogaisana votoite kamusuke kemusenge kutoti ndipangurire 2kg 2kg okuitakuti vagona kutomubika munguva dzemanheru ye zviro zvaoma munyika amuna tokumbira kuti vakuru venyika vagone kumboti gadzirise iwo mbichana ispecial pamapraizi apapa ini ndiri mukoma David Nduna Njitimana ndiri kuno kusouth africa musoshanguve mupretoria ndonzira kuchipinge tatenda
makadi vashamarari vestudio 7 zvinoshamisa zvikuru chaizvo uchinzwa zvinhu zvinotaurwa navamwe vanhu vanofuza vamwe vakadzidza ufu uchi kudzidza kwavo kune kuri kudzidza kwokukopa vanhu vakafanana nevava vanonzi haina mugwada america haina mbobvira yakambotaura kuti kuda zveminda america yakatongotaura kuti izvo remekedzai kodzero dzevanhu ZANU PF ngairemekedze kodzero dzevanhu kwete nyaya yezveminda zveminda zvava kutaura izvo zvaazvimwe ivo ngavateedzere mitemo iri kudiwa chete kuti izvo vakodzere kodzero varemekedze kodzero dzevanhu vaone chii chinoitika vanhu vanourayiwa hapana chinoitika maopposition parties anosungwa asi vezanu vachifamba freely vanhu vachiita uori vachifamba freely pasina kana chinoitika hatimuri kuona manje saka mai zvino ivo ngavave pachokwadi kuti izvo vari kutsikirira kodzero dzevanhu
makadi zenyu vashamarari vestudio 7 ndeitawa lovisi ndirimunhutara ndirimuna musouth africa ine nyaya yangu iri pavanhu vezanu pf vanongorotomoka sevanhu vakarara semunhu ari kuhope ndotoshaya kuti chii chavanotaura panhau yezvirango nhasi uno vakamuka vachitiwo zvirango zvakauyiswa nemdc mangwana vachativo zvirango zvakauyiswa nenhau yekuti takavatorera minda mavarungu vari kuzama kuti kudii ndotoshaya kuti ice cream yakadyiswa munangako yakabva yadyiswa vanhu vose iri vezanu pf vose vari kurotomoka kana ari safrank gunuyu ndorimwe zvii
pamusoro yevakuru vestudio 7 ndoda ngotaurawo maonero anguwo ndiri chizvarwa chezimbabwe ndiri musouth africa mupolokwano nhau iripo yezimbabwe vanotonga nechisimba hurumende yezanu pf dai yakahwina pamaelection a2018 ingadai kusina zvose zvemademonstration vanhu vachifara hino tichangobva mumaelection totopinda mudemonstration vanongoreva pachena kuti zanu pf yakabira maelection saka kodzero dzavanhu ndodzo dzinodipa first kuti nyika iende mberi ivo vanombunyikidza kodzero dzavanhu tatambura mumasango umu zvinorwadza kushandira imwe nyika esi tinenyika yedu kumbirawo rubatsiro kuna vanokwanisa kutibatsirawo kune dzimwe nyika kuti vabhise kutongoudzwa nyiviri muzimbabwe tikwanise kushandirawo nyika yedu ibuderere nangopavo maonero anguwo
vadiko vana mukoma hwande mukoma blessing vese vashamarari vestudio 7 nevateereri vese muzimbabwe haini zvangu ndarwadziwa namashoko ataurwa navamugwadi kwai vamugwadi here yavo mashoko avanotaura anogwadza kutitukira vashamarari vedu paredhio apo nokutuka isu kuti ruzhinji rwezimbabwe tichitambura munyika kudai kubva vataura zvinhu zvakashata kudai kuti hasa kuti zvinhu zvakanaka munyika mashoko ivana kutibata zvakanaka mani gwadziwa zvisingaiti toshaya kutoita sei mari idzo dzavada kushandisa kudopa america idzo vadii havo kudoshandisa muno muzimbabwe tichidoita zvimwe zvinhu zviri nani kana kudongoita zvakatarwa neamerica zvacho izvozvo kuti kwasangishana bisho zviri nani pane kutambura kwatiri kuita munyika tenda hangu ndei mumwe kuberekwa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemali yatumira mauto kuguta redogon pakati pemali uko kune misha miviri yeganga fani neyoro yakarwiswa pakaurawa vanhu makumi matatu nevasere. akakave kechipiri mwedzi uno musha uyi ichirwiswa nevanofungirwa kuti varwi vechurudzi chefulani nepehu. Dare redzimhosva muKenya rawana varume vatatu vaine mhosva yokubatsira varwi vechimoslem vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab, avo vakarwisa chikoro chepamusorosoro musi wa2 kubvumbi 2015 pakafa vanhu 140 nevasere, vazhinji vavo vari vana vechikoro. Varume vatatu ava vachapiwa mitongo yavo musi wa3 chikunguru. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutangidza kudzinga vapoteri vanoita miriyoni pamwe chete naavo vari kutsvaga upoteri muAmerica. VaTrump vanoshora Mexico vachiti haisi kuita zvakakwana mukumisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica. Mumasvondo mashomanene apfuura, zvizvarwa zvekuAfrica zvakatanga kusvikavo pamuganhu weAmerica neMexico zvichiedza kupinda muAmerica kuti zvitsvake upoteri. Vanomirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora. Vaudza Studio 7 kuti mitemo yamabatirwo nekuchengetedzwa kwevanokumbira upoteri yakasainwa neAmerica ichaita kuti vaTrump vatadze kudzinga vanotsvaka upoteri. Tabata vadzokora kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya muri kutaura iyi inyaya iri pamwoyo yevanhu vazhinji vanobva kunyika kwedu, asi ini sekuona kwangu handifunga kuti zvichabata-bata vanhu vese. Hazvigone kuti America ingomuka ichiti haichada vapoteri, nekuti yakanyorerana chibvumirano chakanyorwa muna 1951 Foundation of International Refugees. Ichocho chinotaura kuti munhu auya kuzopotera hagone kudzoserwa kunyika yake, nyika iyoyo iri kumushungurudza kana kuti yaimushungurudza kana kuti inokwanisa kumuponda kana kumurova kana kumusunga paanenge adzoserwa ikoko. Saka zvinenge zvisiri pamutemo wavakanyora ivo veUnited States uyewo wavakasaina. Asi kune vamwe vari kumberi vatinokwanisa kutaura nezvavo vanokwanisa kudzorerwa, ende vanhu ivavo vari pamapoka handingati mairi.
Mungatiudza kuti mapoka maviri amuri kutaura ndeapi?
Mapoka aya ndevanhu vaya vakapinda munyika yeAmerica zvisina mvumo, kuya kwavatinoti kujamba bhodha. Vanogona kunge vakapinda nekupi kana nekumexico kana nekupi, vopinda vasina kana chavainacho, vasina kana bepa ravanopiwa rekunzi mapinda muAmerica, vobva vagara vasingazikanwe kunzi vari muAmerica, asi varingori imomo muAmerica imomo, vowana nzira yekuti vashande. Saka vanhu ivavo vari undocumented, ndo vamwe vacho vanenge vachitsvagwa ivavo. Kwozoya boka rechipiri, iri boka revanhu vaya vakapinda vaine matatunzi mastudent visa kana kuti mavhiza aya ekushanya kana kuti aya ekuuya kumachechi kana kuti aya ekuuya kumaworkshop, vobva vapinda votadza kana kugadzira mapepa vagara kudaro. Hapana chavaita, havana kunyorera kuti vawane asylum kana kuroora kana kuita zvinoita kuti unzi uri mugari wemuAmerica.
Ava vanga vari vanomirira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regati mbotarisa zvanga zviri munhau. Varayiridzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingakwane. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizinesi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.